Hallelujah. Amen. Tinotenda Mwari zvakanyanya nekutipa mukana uno wekusangana. Amen. Pane umwe munhu andaimbotaura naye ndikati unoziva hakuna nguva isingasviki. Kunyango ukatya, kunyango ukaita stresi, nyango ukaita sei, kana uri wanzi uri kuparidza musi wesande, nguva yacho ichazongosvika chete. Ende chatinofarira ndechekuti nguva yacho ichazongopfuura. Kana paine chinhu chandainyanyoda kuti chisaitike ka, ndechekuti madhara akagara kumberi uko aya ndiparidze aripo. Chinhu ichocho icho zvikuru sei vaviri ava mufundisi mushoriwa namufundisi Simba zvinondiremera kuti ndiparidze vari pavarume vavo. Ndava kana ndichizvitarisa kwandiri ndivana baba, chikristu changu kuti chimire sezvachiri 80% yacho varume vavavo. Kuti ndinge ndiri zvandiri muzvara nhasi kunyange netese takadai pamwe chete varume ivavavo. Saka kuti varume avazonzi vagara pasi vachiteerera inini ndichitaura vachitonyora manotsi, zvinondiremera zvine izvozvo. Ndinorangarira pandakapa upenyu hwangu kuna Kristu Jesu. Wanga uri musi wa5 August 2007 ndopandakatanga kunamata ipapo. Ndakanga ndangoshanyawo kuchechi, and that wasn't my first time yekuti ndiende kuPentecostal church. Ndinorangarira ndichitanga kuya muHarare 2005. Ndakatanga ndaenda kuRoman Catholic, ndatiri kumusha ndo chechi yataingoziva. Ndaenda kuRoman Catholic ndambopinda ikoko, andofunga about 6 months ndaona kuti no man, pane gap risiri kunyatsovharika mandiri. Ndabuda ndamboenda kune imwe chechi 2 months, no man. Ndabuda ndati I think my pastor ndivanonyatso va serious chaizvo. Achitaura nyaya yekunamata tiri serious, ndikandimboita zvechipostori chaizvo. Ndatenga gemeni dzangu ndakuenda kuchechi ndatova madzibaba. Ndagara for a time ndiriko till after zvese zvaitika ndainyatsoona kuti there is a gap risiri kuvharika mandiri. Mutaunu mumapentecostal churches ndakaenda akati wandei kusvikira ndazoinvaitwa neimwe shamwari yange akatiti handiika kuchechi kwedu umbonoyedzawo umbonoonawo kuti kuri sei. Ipapo ndandichiri mudiki, I think I was form 2, ndichiri a very tender age. Ndaenda kuyauko ndasvika dhere kutanga ndione hei mota dzacho dzarira dzakaita pachechi panopindika here ipapapo. Ndakangogumira pagedhi ndokubva ndadzokera kumba. It's a witness, it's a testimony. Ndabva ndadzokera kumba. Next weekend yacho ndikati no, nhasi ndoshinga ndopinda chete. Ndichibva ndanopinda muchechi. Ndandati nonokei, so ndakanosvika munguva yangu yekuti pachinoparidza. Munhu akaparidza ipapo handichamuzivi. But I remember one thing. Kuti paiparidzwa shoko raMwari, I said yes, this is what I'm looking for. And munhu iyeye sezvinonzi akanga anzwa upenyu hwangu akaparidza zvakanga zvichienderana neupenyu hwangu, he preached the word of God in its might. Ndaibve shoko ramwari rinobva rataurobva rati Pauro achitanzi handina manyazi neevhangeri, nda isimba ramwari rokuporesa. Kana uchida kuona simba ramwari haikona kuona pasta vachitamba munhu maapu. Unonzi ndakamboona patv vamwe pasta vachitamba munhu maapu, achida munhu achida isoo vanhu vachiti power. Munhu achitamba maapusi kudai, achitamba munhu maapusi kudai. So ndikati ndiro power here rinonyatsonzi power ramwari. So pandakaona this scripture handina manyazi neevhangeri, ndaisimba ramwari rokuporesa. Ndaona kuti the word of God ndo rinonyatsonadzi, ndo rinoradza the power of God. Kana uchida kuona kuti church iri ine simba rakaita setarisa depth yeshoko ramwari muchechi iyoyo. Kana uchida kuona kuti church haina simba rakawanda sei, kana kuti haina simba usi haikona kutarisa zvinhu zviri kuitika imomo. Tarisa the depth of the word of God. Amen. So ndinotenda Mwari mangwana nezuva ranhasi. Ndi Mwari vakanaka. Unoona Mwari anondishamisa nguva dzose. Mwari anondishamisa nguva dzose. Manzwa vamufundisi achitaura kuti ndakasiya basa nekuti rakanga rakunditadzisa kushumira.
chokwadi choche endregani zvenda pagadzirisa ipapo usasiye basa kuti mwari wakupe rimwe basa riri nani siya basa kuti uwane nguva yakakwana yekushumira mwari God is faithful vanogona kusatombokupa basa asi he will provide for you during the time yaunenge usiri kuenda kubasa iyoyo handina one day randakarara nenzara ndichigara ndega ndisiri kuenda kubasa handina unoziva waingoere kana mumwe munhu atongoya kana nehupfu chaivo waere kana pamupacho ndinoziva ndikazvifunga misodzi yangu inoda kubuda ndakanhonga mari munoziva during that time ikatombondiraramisa unoziva kusvika ndichinowana rimwe basa ndakanga ndichirarama zvakanaka handina musava ndakarara nenzara asi zvakakosha kuti munhu agone kunzwisisa kuti kana munhu uri kuita zvinhu ita zvinhu uchiziva kuti ndiri kuitira mwari haikona kuita zvinhu uchiziva kuti uda kutirika mwari kuti kana ndikaramba basa mwari vachaona kuti ndogona kurara nenzara obva ndipa rimwe basa unogona kurishaira ramba basa uchida kuti kushumira mwari kurambe kuchienda mberi because it is the kingdom of God that will remain forever isusu tese panapa tinogona kufa panapa asi the kingdom of God will go pane vakatanga neevhangeri yamwari vese vakaenda isusu tinaro muzvara nhasi tichaenda futi kudenga kune vachateera kumberi chinogara nekusinga peri is the kingdom of God amen so tinenge tatendedzwa zvakakwana tinenge tatendedzwa zvakakwana kana ukaona tichipiwa nyasha dzekunzi chechi iende mberi because of you and me inyasha dzakawandisa idzodzo hazvina kunaka zvizozikanwa nzi panguva yavamushoriwa chechi ndopa yakafira ipapo kana panguva yasisimelodi chechi ndopa yakafira ipapo hazvina kunaka izvozvo zvakakosha kuti kana muri mukristu uzive kuti zvese zvandiri kuita izvi ndiri kuzviita for the glory of God amen ndoda kuti mwari achindibatsira ndingogona kushumirawo mangwanani nezuva ranhasi uno mapanguva yandandiri ku panguva yatabva iyi mwari wangu ari kundishumira nechinhu chinonzi relationship saka mostly mascriptures andandiri kuverenga haunoziva kana une zvinhu zvauri kushumirwa nazvo unogona kuverenga same scripture wakaverenga nezuro asi gureva zvimwe zvinhu zvimwe zvinhu zvinyowani zvakatosiyana nezvawakamboona last time so mwari this time around vari kundishumira about relationship ukama kuti kana ukaona mwari vaakuuya kuzofira munhu pamuchinjikwa vaakuzvininipisa kusvikira vafanana nemunhu vaida kutiraya kuita sei vaida kutiraya kudzoreredza chinhu chinonzi ukama fellowship with men amen so pazvinhu zvese izvi ndochinhu chatoda kuti patopic yemeseji yanhasi ndochinhu chatoda kuti mwari agone kutibatsira neichochi amen ndikandikumbire kumatine tariro vatinamatire tichitanga Amen. Mangwana nezuva ranhasi ndoda kushumira pamusoro pemusoro weshoko unonziwo God is still able. God is still able. Kana kuti pachishona Mwari vachiri kukwanisa. There is a problem yekuti kana tichiverenga Bhaibheri shoko raMwari maitikiro aiita zvinhu mubhaibheri shoko raMwari tikatarisa nemararamiro atiri kuita mazuva ano panoita kunge pane kamusiyano so ukatarisa vanhu manamatiro avaiita panguva yakare vachitenda kuti zvandiri kunamatira izvi mwari vanokwanisa kuti vazviite zvine kamusiyano kazvinoita kunge zvinako nemanamatiro atiri kuita muzuva ranhasi asi kana ndichinge ndapedza kuparidza muzuva ranhasi unogona kukanganwa zvimwe zvinhu zvese asi ndichandoda kuti ugone kunzwisisa chinhu chimwe chete kuti mwari vachiri kukwanisa amen kuti God is still able toda kuti tiwane nguva yekuverenga shoko ramwari
Tinotiverenge kubva kuna John chapter 11. John chapter 11. Tinoti tiverenge the whole chapter of John chapter 11. Asi tiverenge mapati. Parizvino tinoti tiverenge pana baba verse 11 kusvika pa verse 27. John chapter 11, kubva verse 17, kusvika pa verse 27.
Zvino Jesu wakati achisvika, akamuwana akava muhiro, mazuva mana. Bhetania rakanga riri pedyo neJerusarema, makadhiya anenge gumi namashanu. Vazhinji vavaJudha vakanga vauya kuna Martha naMaria kuti vavabate muoko pamusoro pehanzvadzi yavo. Zvino Martha wakanga achizvinzwa kuti Jesu wauya, akaenda kunomutungamidza. Asi Maria wakagara mumba. Martha akati kuna Jesu, "Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Kunyange zvino ndinoziva kuti zvose zvamunokumbira kuna Mwari, Mwari uchakupai." Jesu akati kwaari, "Hanzvadzi yako ichamukazve." Martha akati kwaari, "Ndinoziva kuti uchamukazve pakumuka nezuva rekupedzisira." Jesu akati kwaari, "Ndiri kumuka noupenyu. Unotara kwandiri, kunyange akafa uchararama. Mumwe nomumwe uri muupenyu unotenda kwandiri haangatongofi. Unotenda izvozvo here?" Akati kwaari, "Hongu, Ishe, ndakatenda kuti ndiri Kristu, mwanakomana waMwari uyo vainzi unouya panyika."
Amen. Ngativerengei verse 40 kusvika verse 44.
Jesu akati kwaari, "Handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari?" Ipapo vakabvisa ibwe. Zvino Jesu akatarira kudenga akati, "Baba, ndinokuongai nokuti mandinzwa. Asi ndakanga ndichiziva kuti munotinzwa nguva dzose. Asi ndakazvireva nokuda kwavazhinji vakandikomba kuti vatende kuti makandituma. Wakatarira izvozvo, akadanidzira nenzwi guru akati, "Razaro, buda!" Wakanga afa akabuda akakombwa makumbo namaoko nemicheka yobwiro, nechiso chake chakakombwa nemicheka. Jesu akati kwaari, "Musunungure aende."
Haleluya. You see, nyaya yacharu yatiri kuverenga panapa ine zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti inyaya vazhinji vedu yatinoziva. Inyaya yatinoziva, vamwe vedu takatomboiparidza, vamwe vedu takamboiparidzirwa, vamwe vedu takambonzwa payaitaurwa. And then chechipiri inyaya yatinoshaya mune mamwe mabhuku, Matthew, Mark na Luke, yekufa nekumuka kwaLazarus. Nda unoona chinoitika ndechekuti vanhu ava vachinyora mabhuku aya vakanga vari kuMatthew, Mark na Luke akanga ari kunyorwa during the time yaiitika zvinhu, kana kuti just after Kristu adzokera kudenga. Asi John ibhuku rakanyorwa way after Jesu adzokera kudenga. Vamwe vanotsanangura pamusoro peBhaibheri vanotaura kuti ibhuku rakazonyorwa after mabhuku ese aPauro aya anyorwa. Saka ibhuku rinoda kuadresa ukama hwaMwari nemunhu, number one. Number two, ibhuku rinoratidza nyasha dzaMwari kuvanhu. Nda ibhuku rakazonyorwa mushure mekunge vaedheni vaunzwa mukereke. Saka ibhuku John paainyora bhuku iri munhu akanga ari kunyora aine an appreciation yezvinhu izvozvo. Now panapa tiri kuratidzwa isusu efamily inodiwa naKristu. Zvino ndizvo Jesu akanga achida Martha, Jesu akanga achida Mary, Jesu akanga achida Lazarus. It's a family yaigara muBhetani yakanga ichidiwa naIshe Kristu Jesu. Now mukudiwa kwefamily naIshe Jesu Kristu hazvina kutadzisa kuti mumba imomo muve neproblem. Haleluya. Hamuna kutadzisa kuti mumba imomo muve neproblem. Jesu akanga achida Martha, Jesu akanga achida Mary, Jesu akanga achida Lazarus. asi mukudiwa kwenyu na Kristu Jesu hazvina kutadzisa kuti mumba menyu muve nedambudziko. Now there is a problem in mama Kristu kuti kana inini Mwari vachindida handifanire kunge ndiri kusangana nezvinhu zvakaipa muupenyu hwangu. Upenyu hwangu unofanira kuva straight. Why? Because I'm a child of God. Upenyu hwangu handifaniri kushayiwa mari. Upenyu hwangu handifaniri kushayiwa basa. Upenyu hwangu handifaniri kurarama upenyu husinganakidzi. Why? Because I'm a child of God. Asi panapa Bhaibheri riri kutiburitsira chimwe chinhu kuti you can be a child of God and you can be in a problem. Unogona kunge uri mwana wamwari asi wobva watosangana nedambudziko uri mwana wamwari kudaro. Unogona kunge uchidiwa naKristu asi wobva watosangana nedambudziko Kristu vachikuda kudaro. Haleluya. Hanzi vakaenda, hanzi akaenda Martha, Mary na Lazarus vakatumira munhu kuna Kristu zvikanzi hanzi uyo wamunoda ari kurwara. Ukaverenga zvakanakisisa kubva pachapter 11 pachapter 11 pabva paverse 1 havana kutombotaura kuti ari kurwara wacho ndiani. Vakangosvika vakati Kristu wamunoda uyo ari kuita sei, ari kurwara. Zvinova izvo zvinotiratidza kuti it was evident kuti kana zvikangotaurwa munhu anodiwa naKristu pakanga pasingashote zita rinonzi Lazarus. Nda kana munhu achingosvika achingonzi vamushoriwa munhu wamunoda ari kurwara, pobva pano munhu vamushori wobva watoziva kuti munhu ari kutaurwa panapa ndimai mushoriwa. It means there is some kind of love between these two people. Kuti pakangotaurwa kunzi ndinga ari kurwara wobva watoita sei, wobva watoziva kuti ndiani ari kurwara. Now chinhu chinoitika kazhinji kana munhu akauya achindiudza inini kuti aka munin'ina wako ari kurwara, chinhu chekutanga chandinoita kunyange ndiri pabasa kusiya zvese zvandiri kuita ndoisa pasi ndobva ndaenda kwandanzi ndiri kudiwa kune munhu ari kurwarawo. Ndo zvinhu zvinotarisirwa in the general sense yemunhu kuti kana pakanzi paita problem inoda attention yako unogona kuti ukurumidze ukurumidze waenda kuno attenda that problem. Asi zvakaitika panapa zvinotishamisa kuti Kristu Jesu vachiedzerwa kunzi munhu wamunoda ari kurwara. Hanzi vanoita dzimwe 2 days vasati vaenda kuBhetani. Why Kristu Jesu muri kuita dzimwe 2 days musati maenda, imi muchigara henyu makagara panapa muchitadza kuenda kuno attenda problem yamachiedzerwawo? Number 1, Kristu mune power. Number 2, munhu achiri mupenyu. There is still an opportunity yekuti munogona kuporesa munhu achiri mupenyu. So do not take long musati mauya kunoku. Asi hanzi Kristu Jesu vakatora time vasati vaendawo. Ndobva ndada kupa kuti ndobva ndada kuti ndigadzirise ipapo kuti ipapo pega pane evhangeri yakakura and evhangeri yakakosha iri kuparidzwa naKristu. Kuti Kristu kuziva Kristu kunyarira kwava zvirevo kuti havazive maproblems ako. Wanamata kwenge akareva because of a certain problem. And zviri kuita as if there is no answer to that problem. It doesn't mean kuti Mwari havasi kunzwa. No. It doesn't mean kuti God is not listening to your prayers. No. God is about to come to attend to your problem. Kana zvinhu zvisati zvaitika haikona kuenda to the right or to the left. Zvakakosha kuti urambe wakamira panzvimbo. Why? Because God is hearing your prayer. Hallelujah. No wonder why uchizoona kuti zvinoitika sei muKristu akazadzwa naMweya Mutsvene anoshayiwa mari. MuKristu akazadzwa naMweya Mutsvene ane vana vasingamuteereri. It's a problem. MuKristu akazadzwa naMweya Mutsvene asina kupasa A level yacho yakanaka yake. MuKristu akazadzwa naMweya Mutsvene asina kupasa kuyo. Why? You can be a child of God but you can encounter problems in life. Amen. You can encounter problems in life. Now, the testing of your faith, it doesn't mean kuti Mwari havachade kusimuka nekuda kwenyaya dzavo. Zvinonzanzi vakagara-gara zvikanzi ichi chirwere ichi hachisi chekuti munhu afe. Chirwere ichi ndechekuti Mwari vagoonekwa. So unoona kuti pazvese zvatinoita muupenyu hwedu, the overall objective or the overall aim yekuitika kwezvinhu zvese is for the glory of God. After zvinhu zvese zvaitika zvinofanira kupa mbiri kuna Mwari. Amen. After zvinhu zvese zvaitika mbiri chaichai inofanira kuti izodzokera kuna Mwari. Saka the bigger the problem, the bigger the glory that is going to be given to God. Zvaka yes, kukaporeswa flu nemunhu aporeswa coronavirus makatosiyana mese mapora. Uka muna apora kenza. Nemuna angajungo zvo mudumba akapora. Mese mapora azi apore kwa kenza. Ane testimony wambe kufura apore kwa mudumba. Saka kuvane a bigger problem. It's an advantage to you because it's going to review God more kufura apore aninga iti rwashonzishomu. Saka shuruko nzizo. Anzi nene baby shukura mwari. Kristu Jesu wazi wanzu mnaakuruwara. Hapana kuchora nguwa. Kristu waka bawoza wa zizo zikandu. Lazarus avati. Anzi Lazarus avati. Anzi wazizi waka funga wacha haa. Pamwe ara ara uwa. Mnusinza kuruwara ngu choro kuzorura zikandu. Ayo. Ndirikuti Lazarus afa. Saka isu sita kufana kuchienda ikoko. Why Kristu Jesu mazu decide ya kuyenda Lazarus afa. You had the whole 2 days to decide kuti muende Lazarus achiri mpenyu. Ndiko saka uchiona kuti ukaverenga pa Bible I think it's chapter 11 from from verse 14. Bible shura mwari kuradza hanzi na mata. Ishe ngadai manga muri panapa. Hanzadzi yangu ingadai isina kufa. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Why? Because there is still some hope. When there is a bit of life. Christi mata charusi ya kwa rande. Pachiri ne mukana. Pakanga pachiri ne mukana. Wekuti muporesa nzazi yangu. Angadai makashika achiri mpenyu. But now he goes nezhi. Afa man. Saka tuita say na hiti to Jesus. Mungadai makawe ya kari. Nzazi yangu ingadai ya kapora. Munu wa munu odawi munu shizira ini. Zino nzi Christi Jesus ipapo. He was gripped in his heart. Tabe shukura mwazi baba. Verse 11. Nuvaratala Jesus waka chenu. Zvino zvatinatidza izvo kuti Jesu akanga achidavana. Number 2, Jesu akanga ari 100% human. Jesu mukuva kwake Mwari akakwana, akanga ari munhu akakwana. My feelings atinoitawo isus, aibatawo Kristu Jesu. But aifanira kunge tichito hasha, Jesu aifanira kunge achiita hasha. Asi Bhaibheri shoko raMwari rinobvaratarobvarati hanzi asaka aizwa nenzira dzose. Kabuda asina kutadza. Amen. Saka hatina any justification. Kana takuzina kuna Mwari hatina any justification yekuti inini pache zvangu ina maidewo kuti ndiite sei ndo zvazviri nyika yacho. Bhaibheri shoko raMwari rinobva kuratidza Kristu akanga akafanana newe panyama. He was 100% human. Paunonzwa nzara, Kristu akanga achinzwawo nzara. Paunofanira kuti ucheme, Kristu aifanirawo kuti vacheme. Amen. Saka unoona iwo kuti Kristu Jesu vachisvika kumba kwana Martha kuBethany. Zvino ndizvo chekutanga chavakaudzwa ndechekunzi Ishe mungadai manga muri pano. Hanzvadzi yangu yaide yakararama. Haleluya. Maproblem atinosangana nawo muupenyu hwedu anotibatsira kuti tigone kuziva Mwari zviri nani. Matambudziko atinosangana nawo muupenyu hwedu anotibatsira kuti tizive Mwari zviri nani. Haibe shukura Mwari notuone saka tikaverenga bhuku ya Daniel. Verse chapter 9. Ukaverenga yese. Inotiratidza varume vaivai. Vachinokandwa mugomba remoto. Zvino ndizvo nebhaibheri shoko raMwari. Varume ava vakatanga vayambirwa kuti imimi vakomana imimi. Haikonai kuramba muchipfugamira chinichi. And then vabva varamba vachipfugama. Vabva vanzi right. Imi vakomana maakunokandwa mumoto. Ndobva vabvuma kuti tikande hedu mumoto. There is a time yekuti maproblems anoramba achimauta so. Sekutanga wavimbiswa nzuri unokandwa mumoto. Chiko chingopfugama kaurege kukandwa mumoto. Unomirira mhinduro inobva kuna Mwari. Womirira mhinduro iyoyo. 7 days dzosvika. Wakamirira mhinduro iyoyo. Wonzi nhasi ndopauri unokandwa mumoto. And you still believe kuti God is going to do something. Wotoona moto uchibatidzwa. And you still believe God is going to do something. Wotosvika iwo wotosvika pakubanga. Wotonzwa kuti moto wacho uri kupisa. Wotokandwa mukati. And you still believe that God is going to do something. God is looking for people who are going to believe in him regardless yekuti zvinhu zvakaoma sei zvauri kusangana nazvo. Amen. God is looking for his children. Vacharamba vakamira pavari regardless yekuti ashaya hupfu, regardless yekuti ashaya mafuta mumba, regardless yekuti ane urwere huri paari. Zvinoza zviri easy kungoti warwara nechirwere wonzwa pane n'anga ningi iri kuchitungidzawo inobatsira vanhu vakaita sezvirwe zvaunazvezvi. Izvi chete here? Haiwa, akatomboporesa mumwe mudhara anogara pamusoro apa. akaporesa mumwe munhu anogara pahanje ikoko. It's easy kuti ube panzvimbo yawakamira yamwari uchienda pazvinhu zvisiri zvo. Why? Because they've encountered a problem. But Bible shoko ramwari rinotiratidza kuti kaverika pana Hebrews chapter 12 verse 1. Hanzi zvino sezvatakakomberedzwa negore rezvapfupa rakakura rikadai, ngati mhanyei nhange mutange takatarisa kuna Jesu. Why? Because there is a problem yekutarisa kuright or kuleft. There is a problem yekutarisa kumwe kunhu kwese. Why? Because you are running. Why? Kana uri kumhanya neupenyu hwako mudikani, I want you to understand and I want you to listen to this. Kuti God is going to listen and is going to attend to your problem. Even if he doesn't do it now, even if he doesn't do it right away, God is going to do it in the right time that will give the greatest glory to him. Amen. Kazhinji kacho ukatarisa vanhu vakaita zvikuru mubhaibheri vakanga vasangana nevanhu vakanga vari vakuru. Vakanga vasangana vanhu vakanga vari vakuru. Hakuna munhu anorwiswa kana asina chaainacho. Wambona street kid richinzi rarohwa nematsotsi musango? Haana chaainacho. Iwe enda nemusango uone. Enda nemusango uone. Ukatarisa security guard anogadha pasamuri wavo na security guard anogadha kumba kwa president, vese masecurity guard asi vakasiyana. Kunyange zvombo zvavanopiwa ikoko kuti vanzi vagadhe, uyo hapanogona kugadha kana nembwa chete, asi hazvipiwi pakwa president. Why? Because the amount ye resistance card, the amount yekurwiswa inouya neposition yauinayo, it's different from imwe vamwe vanhu vese. It's different kuti security guard anogadha kumba kwa president na security guard anogadha kumba kwangu inini. Vanhu ivava vakatosiyana. Why? Because zvinhu zviri kuda kuchengetwa ndo zvakakosha. Now Satan anozviziva zvinhu izvozvo. Ndachakakosha kwauri ndika naizi mari? No. Chakakosha kwauri ndiKristu ari mauri. Saka the amount of kuriziswa kwaonekwa naSatan, the amount of pressure yaunopinzwa naye naSatan, it's greater than munhu asiri kunamata. No wonder why uchiona it's easy kuti munhu asinganamata anogona kungobraiva vakurisa utongoenda. As it's difficult for you to eat Jesus. Why? Because you are trying to keep Christ within you. The Christ are more genuine than your whisper. So can you insist on Satan? Hallelujah. Tanga unos doneo kuti ma problems are unos tangana na usemwa na wamwari. Kazhinji kacho anogona kukura kupfuura ma problems anosanganikwa nawo nevanhu vasiri vana wamwari. And I want you to know that kana iwe ukabva panzvimbo trying to address your problems, Satan awini. Satan awina. Ndaa his overall objective there is whether akurwisa kana kuti haana kurwisa. Chakakosha chinodiwa naSatan ndechekuti Kristu abude mauri. Saka whether Kristu azobuda mauri nenyaya yako yekuti wazenda hakukun'anga kana kuti Kristu abuda mauri nekuti wafarira zvinhu zvenyika ino, the difference is the same and the result is still the same. Wabva pana Mwari. And I want you to know, brethren, I'm not saying kuti upenyu hwedu hunofanira kugara huri straight away. I'm just saying upenyu hwedu tinofanira kumirira pana Mwari zvisinei nezvatasangana nazvo. Ukatarisa David muupenyu hwake achinosangana naGoliath after vanhu vese vamudhisikareja vese, unoziva kudhisikarejwa nemunhu wani chaiko chaiko unonyatsonzwa kuti ya, asi hanzi whole army yanga yamudhisikareja. Even vakoma vake chaivo namambosoo vakanga vamudhisikareja. After munhu wese amudhisikareja, even iwo uchitozviona kuti apa handibuda, akaenda kumberi. And chakaita kuti David azotanga kutaurwa nepamusoro pepake zvakanyanyisisa, it was after auraya Goliath. Unoona kuti kumashure before auraya Goliath, David akanga ari kutaurwa nezvinhu zvishoma zvishoma. Ukatarisa ukaanoza ukanyora kuti zita rekuti David rinobuda kangani mubhaibheri. Ukatarisa before paakanga auraya Goliath, the name David was being mentioned bichana. But after auraya Goliath, his name David akanga ari kutaurwa kazhinji. Kusvikira achizonova mambo, it was because of zvaakanga asangana nazvo in the wilderness. Amen. It is because of zvaakanga asangana nazvo aina Goliath. Unozoona iyo Bhaibheri shoko ramwari rinobva rataura Philippians chapter 2 vabhabhesi ya 2, let this mindset be in you which was in Jesus Christ. Kuti iye paakanga ari Mwari haana kutora kufanana namwari chinhu chaaifanira kubatirira pachiri. Hanzi asi akazvininipisa akasvikira kusvika pakufa kunyange rufu rwemuchinjikwa. ukaverenga kuna Hebrews chapter 12 rinotaura chitanzi iye Jesu hanzi who despised the shame, who despised the shame of the cross. Hanzi haana kuona muchinjiva sechinhu chakanga chine basa. He endured, amen. He endured in that problem. Ukatarisa kuna Matthew chapter 28, Matthew chapter 27, inotarisa pamusoro pekufa kwaKristu. Kuti anosvika pekuti anochema kuti ko nhai Mwari mandisiireiko? Ko why have you left me in this situation like this? Now, because Mwari akanga ari in communion with Jesus, but in this instance God wasn't even able to look at his son. Achinoverwa pamuchinjwa achinyadziswa nenyika yese. Why? Because akanga ari in akanga achinjwa ava seen to us. Now when you look at Jesus, ari munhu akadaro, ari pa problem yakadaro. In that problem unoona Matthew paanonyora chinhu ichi pandakachiona misodzi yange yakada kubuda. Matthew achinyora, anonyora achiti Jesu akazoshedzira akati Eloi Eloi lama sabakatani, zvichireva kuti Mwari wangu Mwari wangu mandisiireiko. Pandakanzwisisa chinhu ichi kuti Jesu ari mwana waMwari anosvika pakuti Mwari mandisiirei, chinhu chakanga chisingatsananguriki zvekuti Matthew couldn't even understand it. Zvekuti Matthew anosvika pakuti pane kuti nditranslate into English, regai nditaure his very words dzaakataura chaidzo chaidzo in Greek. Kuti akati Eloi Eloi lama sabakatani, zvichireva kuti Mwari wangu mandisiireiko. Kwaari Matthew ari kuti it's not possible. How can God leave Jesus? How can God not come and attend to Jesus when Jesus is in a problem? But you know not after Jesus zvaitika izvozvo, Jesus Christ he endured in that problem. Achinomuka Jesu, haibve shoko raMwari rinobva ratara Philippians chapter 4, chapter 2. He was given a name above every other name. And that every tongue should confess that he is God. And every knee should bow to him. It was after the problem. No matter what verse that has the great in the Bible, they encountered some kind of a problem. Abraham, kuti azonzi ndibaba wekutenda, akangonzi naMwari simuka uende, ubve pakati pavanhu vako, ubve pakati pedzinza rako. Aenda ikoko, ndobva vati ndoda kuti undipe mwana wako, umupe sechibayiro. Chinhu chakanga chisingaitike, asi Mwari vakati vari kuchida ichocho. When Abraham obeyed to God to that command, it was a problem to him. But after that problem, he became great. Even up to now, tinofananidzwa chinzi tiri vanhu vekutenda kuburikidza naAbraham. Your name is going to be great if you endure in your problems until God delivers you. Amen. Hallelujah. Zvanzi nebhaibheri shoko raMwari. Jesu mungadai manga muri panapa, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. In other words, Martha zvaitirai kutaura ndezvekuti there is still no hope when there is death. Panenge paine hope kana munhu achiri mupenyu, asi kana munhu achinge azofa hapasisina hope. Kana munhu achinge achiri mupenyu pane zvinogona kuitika. Even isusu munhu kana achinzi ari kurwara chero zvikanzi munhu haasi kutaura asi achiri mupenyu, tine kamwe kahope katinenge tiinako. Even kana kunamata tinonamata. Timwari tirangarirai munhu. Kana munhu achiri mupenyu, kunyange paitika anything, as long as there is still life, there is still hope. But Jesus is giving hope when there is no more life. Hanzi naJesu, your brother will live again. Zvikanamata, kandozviziva kuti pachazova neresurrection ende vanhu vachamuka. Ende kana vanhu vamuka acharama zvikari ngati aiwa, ndiri kureva kuti achamuka zvikari izvozvo. Jesus is assuring us of hope when there is total death. Amen. He gave it as an example himself kuti vakatotanga vafa ivo 100% vakazomuka as our hope. Amen. Vakazomuka as our hope. There is still hope kana business rako richiita malosses asi uchitomborimo mubusiness. There is still hope. But God is assuring us hope kana uchinge watodzingwa papremise pauri kushanda. Pasisina kana hope there is still hope in Christ. There is still hope. Kuvanhu, there is still hope. Ushiri kuenda kubasa. Pane zviri kunetsa kubasa. Pane kupomerwa kuri kuitika kubasa. Kuvanhu, there is still hope. But God is saying, I'm here for you. There is still hope, even if we have kutomboenda kana kubasa. Landlord vakuda mari yake this month and kudai. Vari kuda kutokubudisira zvinhu panze. But God is saying there is still hope where there is no other hope. Zvinoti batsira izvo kuti tigone kutarisa kuna Mwari zvakakwana. Tigone kutarisa kuna Mwari zvakakwana. There is still hope kana munhu achinziye ari kunzwa musoro. But there is no hope kuvanhu kana munhu achinzi ane cancer. But God is assuring us hope where there is cancer. God is assuring us hope where there is HIV/AIDS. God is assuring us hope where there is nothing at all. Chinogona kuoneka muvanhu kuti there is still hope. Zvanzi neBhaibheri shoko raMwari. Your brother will live again. He will live again. He will live again. Zvanzi neBhaibheri. Bhaibheri shoko raMwari rinotiro nhasi achitaura. Ishe mungadai manga muri panapa. Hanzvadzi yangu ingadai yakararama. Pane statement raanotaura ipapo, vhesi yaiperera ipapo. Vhesi inotiyo, even now, I know that whatever you ask of the Father, he will give you. The second part of the verse inoti, kunyange naizvozvi, hanzvadzi yangu yese yaidai yakararama hayo. Asi kunyange naizvozvi, ndinoziva kuti kunyange mukakumbira chinhu kuna Baba, vanokupai. Now, it's very important as a Christian. Kuti kana ona sona kuti there is no hope, but God, even now you can still do something. Even now you can still do something. Yes, there is no hope, but even now, God, where there is no hope, you can still start something in me. My doctor andipa deadline yekuti handipfuuri gore rino iri, but even now there is still hope. Even now there is still hope. Amen. Whatever situation that you may be in, I want you to know that God is able to turn around any situation. If he can be able to turn around death into life, then he can be able to turn around any situation to you. Hallelujah. What is very important to note is zvinopa mbiri kuna Mwari akakura sei. Upenyu hwako iwewe hunopa mbiri kuna Mwari kusvika papi. Ndosaka pride ichinziyo ndiyo the greatest sin. Why? Because uri kuzvipa mbiri iwewe. Mbiri inofanira kuenda kuna Mwari. Satani chakamudzingisa kudenga mbiri yakanga yakuya kwaari instead yekuchiende kuna Mwari. Saka upenyu hwako iwewe unofanira kutarisa kuti upenyu hwangu huri kupambiri kuna Mwari akakura sei. Zvanzi handina kukuudza here nhai mhasa newemeri kuti kana mukatenda muchaona kubwinya kwaMwari. Noti kwenyu, noti kwehanzvadzi dzenyu, asi kwaMwari. Handina kukuudza here hama dzangu pano pachechi kuti kana mukatenda, even in that situation that you are in, but if you believe, if you believe, did I not tell you that if you believe, you shall see the glory of God? I want you to know that the glory of God is the most important thing. Just no find out to sang an inash mupeny where this is. Amen. Hallelujah. Amen. And now put the rotan mukatin. Mchan open your command. The taran got in me. Kajinji, kajinji. Ukaona munhu akurasika anenge atasa to the left or to the right. Ndakambozvitaura zvinhu izvi futi kugosheni. Ndikati kazhinji ukaona maaccidents anoitika muroad. Maaccidents mazhinji anoitika muroad. It's because vanhu vakanga vanenge vasina kutarisa muroad. Vanotaura vachi vachiti kukaverenga kabhuku yake kehighway code. Pane mutemo urimo imomo unotaura uchinziwo. The car will go in the direction of your vision. You should always look on the road because the car will go in the direction of your vision. Kuti kana ukatanga kudrive wakatarisa uko. Somewhere mota inopesera yaenda ikoko. Ukatanga kudrive wakatarisa uko usina kutarisa kumberi. Somewhere mota inopesera yaenda ikoko. Saka chavari kutira kutaura ndechekuti munhu anofanira kudriver akatarisa muroad. Ndosaka zvizonzi usa drive uchibaya baya phone. Nda hausina kutarisa muroad. And I want you to listen to this children of God. Kuti it's very important kuti kana munhu arikufamba naMwari aramba akatarisa pana Kristu. The moment yaunotarisa anywhere other than kuna Kristu is the moment yaunotanga kudona even pachikristu chako. Usatarisa pana mudhara simbavo, usatarisa pana mudhara muchoriwo. Tarisa pana Kristu. Usatarise pa help inobva kuvanhu. Usatarise pabasa rako. Usatarise pa pane anything else other than pana Kristu. The moment yaunongotarisa anywhere pasiri pana Kristu, the car will go in the direction of your vision. The car will go in the direction of your vision. Amen. So I want you to know masikati zara na asinda kunopedzisa. Mwari vanotsvaga vanhu. Vacharamba vakatarisa pavari. Tikazoverenga isusu Bhaibheri shoko raMwari. Pasemu vhesi iyoyo, pavhesi 44, ndo paanozomuka Kristu, ndo paanozomuka Lazarasi. Tinoona isusu kuti, asa zvese zvaitika, Kristu ndo ane simba rese. Asa zvese zvaitika, Kristu ndo ane simba rese. Vachitaya kuudza Mary naMartha, Kristu vaitaya kutaura kuti, you should have faith in God for things to happen in your life. Uchiri kutendere kuti Mwari anokwanisa kuzviita. Yesu akafoira kuchikoro akabuda ne 7 mayu asi uchiri kutenda here kuti Mwari anokwanisa. Yes, the business is dead, hapasina kana anything chichiri kutombooneka chiri material pasi. Uchiri kutenda here kuti Mwari anokwanisa. Yes, vana vako musikanzi vanoita havachakupekana anything chekuti unokwanisa kuti uone kuti pane anything cheupenyu hwangu kana kuti ndinoradza ndiri kuita kunge I am a failure kuvana vangu ndakatadza kurayira vana asi uchiri kutenda here kuti Mwari anokwanisa. Yes, doctor akakuti chirwere chawana chechi hachirapiki asi uchiri kutenda here kuti Mwari anoporesa. Amen. Ukatarisa Bhaibheri shoko raMwari, ese all the gospels. Vanhu vese vakaporeswa naKristu. Kristu vaisvika vobvunza, do you believe I can do this? And munhu obva ati yes, I believe. Kristu obva vaporesa. Da kuti tisimukete pamwe chete. Da kuti tiwane nguve kuna mari. Kana tese tikati vane maproblems ye kunomberi muwane nguve kuna matii. Hapana kana vanhu vedu asina problem pana. We all have problems. Asi atina mari titi Mwari, inini as an individual ndibatsirei. That I may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Amen. That tina mari titi Mwari ndibatsirei. In this problem yandinayo ndiramba ndakatarisa kwamuri. Upenyu hwangu inini huramba huchiratidza Kristu Jesu. Amen. Katina mate. Baba, sinokutendai.